manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 8 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sesiti zvinogona kuva zvisinganyatsofamba zvakanaka kutora mari dzemaRatepayer, HopePayer for conference yenyika yese.
Hurumende inombofanotora matomo ekutungamira kufambiswa kwemabasa mukanzuro yeguta reHarare pamberi pemusangano mukuru weSADC Summit uri kutarisirwa kuitwa muZimbabwe mwedzi unouya. Muzinda weAmerica muZimbabwe unobatana nesangano rezvemitambo yekuvaraidza veruzhinji reJubilika Dance Trust muchirongwa chekudzidzisa vaimbi vemusambo wehip hop muZimbabwe mukushandisa musambo uyu kudzidzisa magariro evanhu akanaka. Varwere vezvirwere zvegomarara vakawanda vobuda munyika vachinorapwa kuZambia kunonzi vari kubhadhara mari shoma kana zvichienzaniswa nemunyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yakambotora matomo ekutungamira kufambiswa kwemabasa mukanzuro yeguta reHarare pamberi pemusangano mukuru weSADC uri kutarisirwa kuitwa muZimbabwe kubva musi wa14 kusvika musi wa18 Nyamavhuvhu. Hurumende inonzi yakatora mabasa anosanganisira kugadziridzwa kwemigwagwa mikuru yemuguta, kutakurwa kwemarara pamwe nekutakurwa kweveruzhinji. Izvi zvinonzi zviri kusvikawo pakuti hurumende inge yakatotenga dzimotokari dzekutakura marara dzinodarika zana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Dr. Jen Van Muswere kanawo munyori mukuru mubazi ravo Vanik Mangwana kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatodoma komisheni iri kuferefeta nyaya dzeuori pamwe nemashandiro ekanzuro yeguta reHarare kubva muna 2017 kusvika pari nhasi. Asi kanzuro yagara zvayo ichishoropodza hurumende nekwainoti kunonoka kugovera mari dzebudiriro yematunhu kana kuti devolution funds ichiti ndizvo zviri kukanganisa mafambisirwo emabasa muguta iri kuti zvinge zvichiitwa nenguva. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata meya veguta reHarare vaJacob Mafume avanotenda kuti ichokwadi kuti hurumende ndiyo yave kutungamira mamwe mabasa emuguta.
Maitikiro azvinoita ndezvekuti kana kune major conference kana kuti a major sporting event, infrastructure yemaguta anohosta event anoshandwa nehurumende tichishandisa national budget. Saka sesiti zvinogona kuva zvisinganyatsofamba zvakanaka kutora mari dzemaRatepayer, HopePayer for conference yenyika yese. Saka hurumende iri kugadzirisa maroad, iri kugadzirisa mafacilities achange achishandiswa nemavisitors pa international conference iyi. Saka ndizvo zvinoitika nyika dzese. South Africa payaita World Cup, cabinet chaiyo ndiyo yaitoronga kuvaka mastadium nemabus stop nepachagara vanoshanyira. Ndoo zvakangofanana nezviri kuitika muZimbabwe. Kana SADC iri kuuya kwechinguva ichi, hurumende ichange ichibata basa nesimba kuitira kuti mavisitors ange achigara zvakanaka uye vachishandisa budget renyika.
Saka mari dziri kubhadharwa nevagari dzinozoita basa rei vaMafume mukanzuro?
mari dzevagari vemuHarare ndidzekugadzira marodzi ekumba kwavo dzekutakura marara nezvimwe zvatinenge takaisa mubudget. SADC Summit yanga isiri mubudget yeCity Council, SADC Summit iri mubudget rehurumende. Saka isusu tinotambira kubetserana kwatiri kuita nehurumende kuti tigashire mavisitors edu muna August.
Ko imise kanzuru mune zvamuri kuitawo here ipapa pabasa iri kana kuti mangosira zvese kuhurumende?
Panoitika humwe newowo uri kutambirwawo unotsvagawo paunobata napo kushongedza musha. Nokuti paunenge wadaidza vamwe kuti ngatiitei humwe kuno, haufanirwi kuzogara iwewe woti zvichaitwa nevakwaba mukuru kana kuti nevakwasekuru nevavakidzani. Nesivo seguta reHarare tiri kushishi nebararamhanya kuti tigadzirisewo musha wedu unge wakashongedzeka panouya vanotishanyira. Tiri kufambawo tichiita kuti pawanike mvura, marara atorwe, nekuchengetedzawo nzvimbo dzedu dzakanaka dzichava idzo dzinofambirwa nevanenge vatishanyira. Saka mushandira pamwe toona kuti tosvika papi, topfuurira mberi chero mavhizita aenda kuti tirambe takashongedza musha wedu unge wakanaka.
Vanga vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabatawo mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwewo maonero avo padano rehurumende iri.
Kana tichitarisa mushandiro unoita makanzuru maprovincial government nenational government, wanofanirwa kunge wachidyidzana sematie ari matatu ehurumende. Zvichireva kuti kana paine urongwa hunobata nyika yose, hurumende yepamusoro national government neprovincial wanofanirwa kunge wachisimbaradza kushanda kwemalocal authorities, zvisingarevi kuti national government inotora mabasa anofanirwa kunge achiitwa nekanzuro. Izvi zvinozobudisa muono wekuti kutadza kunoita makanzuro edu kumwe kwacho kunokonzereswa nenational government inenge ichida kubudisa kuti makanzuro haakwanisi kuita mabasa. Ivo variwo vanenge vachiramba kubudisa mari yekuti makanzuro ashandise. Ngekuti iko zvino tinenge tave kushama kuti ko idzo mari dzekutenga matrakita, mari dzekutenga mimwe mishini yave kushandiswa kugadziriswa migwagwa nezvimwe zvose iri kuwanikwa kupi? Iwo makore ese aya vagari vachingochema chema tichitaura kuti makanzuro edu haana kapasiti yekuita mamwe mabasa.
Asi munoona here imi zvakanakirawo vagari izvo zvaitwa nehurumende izvo?
Chinhu chakanyanya kukosha panyaya yezvinhu zviri kuitika ndechekuti tinofanirwa kurarama tichiteedzera zviri mubumbiro redu remutemo senyika. Constitution yedu inoti panofanirwa kuve nemutemo wedevolution. Mutemo wedevolution unotoratidza pachena kuti masimba anofanirwa kunge akaturumirwa kubva kunational government achiunzwa kumalocal authorities nekumaprovincial councils. Zvinoreva izvo kuti pari zvino hatifanirwi kunge tichitaura kuti hurumende yatora kuita kunge emergency. Zvaizivikanwa makore maviri kana matatu adarika kuti gore rino kuchawe neSADC Summit ichaitirwa muZimbabwe. Izvozvo dai constitution yedu yakateedzerwa, iko zvino tiine act of parliament yedevolution.
Vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare nestudio 7. Muzinda weAmerica muZimbabwe wabatana nesangano rezvemitambo yekuvaraidza veruzhinji reJubilee Cadence Trust muchirongwa chemasvondo maviri chekudzidzisa vaimbi vemusambo wehip hop muZimbabwe nokushandisa musambo uyu nechinangwa chekuti vanhu vagare zvakanaka uyewo kuti vaimbi ava vavanewo chouviri kubva mumusambo uyu. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chiri kuitwa pa Zimbabwe College of Music uye chiri kupindwa nevaimbi vemusambo hip hop vana vakabva kuAmerica. Vaimbi ava vari kupa ruzivo rwavo kuvaimbi vemuZimbabwe. Mumwe vaimbi vakabva kuAmerica, Lady Beast, ari kukurudzira vasikana nemadzimai kuti vasatyire kure kupinda muhip hop.
If you consider yourself to be an artist or a dancer, that shyness, it's going to minimize the more that you put yourself out there.
Kutamba kunobatsira kuti munhu asafunganya zvakanyanya. Asi ndinoona sekuti vamwe vanonyara. Kunobatsirawo kuti muviri usimbe. Ndinokurudzira vasikana kuti vasadzivisa matarenda avo ekutamba kuti aonekwe.
Wechidika noimba musambo wehip hop, Kelvin Chidarara, uyo angare po pamusangano wanhasi, aratidza kufarira zvidzidzo zvavari kuwaniswa pachirongwa ichi.
Chirongwa chakanaka zvisingaite zvinokuti chakutibatsira isusu vechidiki like my hip hop artist in Zimbabwe. Chatibvurira madhoo akawanda. Hatichaswere tiri mumastreets tichiita zvisina basa, takuita something zvinovaka izvo zvichikudzidzisa zvemental health nezvimwe zvinhu zvakawanda zvatingosangana nazvo.
Mumwe muimbi, Michael Musekiwa, anoti mufambo uchiripo kuti nharaunda kunyanya vabereki vagamuchire kuti kuimba musambo uyu kunogona kuraramisa vechidiki.
Inini pachizvangu ndotoita zvokutogadzira music sebasa, and zvakatotora time kuti vabereki vanyatsozvigamuchira kuti ndozviri kuitwawo nemwana wedu. But zvinhu zvekuti maprogramu akadai anobatsira kuti vabereki pavanoonawo kuti US Embassy iri kuita involved mumaprogramu akadai, muna kutomukira atone manotebook atori serious, zvinoita kuti vachinje mindset yavo, vanyatsoona kuti aiwa pane zviripo ipa.
Asi musambo wehip hop unotsoropodzwa nevamwe uchinzi unokurudzira kunyombana, kutaura zvinyadzi uyewo kudzikisira madzimai nevasikana. Asi mukuru wezvirongwa kuJubilee Dance Trust, Vaplot Mako, vanoti zvizhinji zvakanaka zvinounzwa nehip hop.
Hip hop itsika ine kurama kwakawanda. Saka ndichitarisa muZimbabwe munomu, hip hop yedu zhinji ine zvakawanda zvainokurudzira zvakanaka. Vashoma hatisati tambonyanyungwa hip hop yakawanda inenge ichitaura zvinotsverudza. Vechidiki vazhinji vatiri kuteerera maredhiyo. Vari kuteerera maredhiyo, vateerera mudzimba nenyaya yekuti hip hop yavo inenge yakachena. Iri kutaura zverudo, iri kutaura zvemagariro, iri kutaura zvekuoma kwezvinhu nekunaka kwezvinhu neshure yevana vechidiki.
Mushandi wekumuzinda weAmerica muZimbabwe, Vabuto Lezwe Nyati, vanoti vaimbi vechidiki vakawanda vachadzidza zvakawanda kubva muchirongwa ichi.
You know, musicians historically have used hip hop to spread messages of peace, love, community building, social cohesion. That is what we want to see happen also in Zimbabwe.
Pamongo wechirongwa chedu ndepekuti tinoda kudzidzisa vaimbi ava pamusoro pekukosha kwemusambo wehip hop mukukusha mashoko ekupedza mhirizhonga mune zvakanaka, kusimudzira nharaunda uye kuwana chouviri nekuimba musambo uyu. Semuzinda, tinovimba kuti donzo redu richazadzikiswa.
Nyanzvi dzehip hop ina dzabva kuAmerica dzinoti Lady Beast, D1, Nick Neutrons naKatrishi Rao dzichange dzichidzidzisa vese vane chekuita nehip hop pamusoro pekubika mumanzi uyu, kutamba uye kuwana chouviri kubva pamusambo uyu. Pane zvizvarwa zveZimbabwe makumi masere nezvishanu zviri kupinda muurongwa uhu. Vanhu vanodarika mazana matatu kubva kumativi ose enyika vanonzi vakanga vanyorera kupinda muurongwa uhu, asi vechidiki makumi masere nevashanu chete ndivo vakabudirira kuwana mukana wekupinda muchirongwa ichi. Musi wa 19 Chikumi kuchaitwa mutambo wekupeta zvidzidzo izvi, apo vaimbi vemuZimbabwe vacharatidza matarenda avo uyewo kuratidzawo veruzhinji zvavanenge vadzidza muchirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Kuka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
We'll be right back. tichingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weChina vaChi Jinping vakurudzira nyika dzine masimba pasorose kuti dzibatsire kumutsiridza kutaudzana pakati peRussia neUkraine. Vachi vataura mashoko aya pamusangano wavaita nemutungamiri wehurumende yeHungary vaViktor Orbán. Orbán vaita rwendo rusina kutarisirwa kuChina nhasi mushure mekuita dzimwe nzendo dzakadai svondo rapera kuRussia neUkraine kunokurudzira nezvekuunza runyararo mushure mehondo yadarika makore maviri. Nekuda kwekukwira kwemari dzinobhadhariswa varwere vegomarara muzvipatara zvakazvimirira zvemunyika, varwere vakawanda vegomarara vanonzi vave kuyambuka Rwizi Zambezi vachinorapwa muZambia, umo vanonzi vari kubhadhariswa mari dziri pasi zvikuru. Izvi zvinonzi zviri kuwedzerwawo nedambudziko rekuti michina yekurapa magomarara iri muzvipatara zvehurumende zvemunyika yakafa kare kare. Ropa Fadzi Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Vafinias Ushe vanoti mbuya vavo vakaguma vanogurwa gumbo raiva ravhiringidzwa negomarara kuChikankata Mission Hospital kuLivingstone kuZambia mushure mekunge vakundikana kuunganidza zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica $2,000 zvaidiwa nechipatara chemuHarare chakazvimirira, vachiti mari dziri kutarwa nenyanzvi dzinorapa magomarara dzemunyika hadzibatike zvachose.
Ambuya vangu vaivakasvika pastage yekuti vaifanira kuamputate muzimba Zimbabwe ma fees aichajwa amputation avanga vasingakwanisi kuwana mari yacho, so vakatozokwira bhazi kuenda kuZambia kuChikankata Mission ndokwa vakanoamputatwa ikoko.
Izvi zviri kuwedzerwa nekuti zvipatara zvehurumende zvinofanira kunge zvichibhadharisa mari dziri pasi hazvina zvikwanisiro zvekurapa magomarara. Mukuru wechikamu chinoitwa zvidzidzo zvakanangana nezvirwere kana kuti Department of Chemical Pathology pachikoro chikuru cheUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vakurudzira hurumende nevakuru vemaindasitiri emunyika kuti vaite mushandira pamwe wekuvaka chipatara chakanangana nezvekurapa magomarara chete. Muzvinafundo Matarira vaendera mberi vachiti varapwi vazhinji vanozoenda kuchipatara denda ratofamba nemitezo yese, izvo zvinozoita kuti zvivadhurire kuzorapwa. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzuri vanotsinirawo kuti kurapwa munyika kunodhura, vachiti zvinhu zvose zvinoshandiswa panguva yekuvhiya varatwi nemamwewo maoperation zvinotengwa mhiri kwemakungwa kwachishandiswa madhora ekuAmerica. Asi gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshura vanoti hurumende ine chido chaizvo chokutenga mishina yokupisa nekurapa magomarara akasiyana-siyana kana kuti radiotherapy machines, asi vanoti panofanirwa kutanga pambopi wadzidziso inenge iri pamusoro pemashandisirwo emishina yacho isati yatengwa. Dr. Mombeshura vanoti dzidziso iyi ichange yakanangana nenyanzvi dzinorapa magomarara kana kuti radio oncologist.
Oncologist is a subspeciality inongofanana nekuno specialize kuita surgery. Gynecology takes another 4 years one with medicine, so we need to train more of those radio oncologists so vanokwanisa kurapa cancer vachishandisa mamachine. Ndopa toenda kuti now we can open another unit, now we can open another unit.
Nyika yeZambia yakatovaka chipatara chinorapa magomarara chete zvekuti zvizvarwa zveko zvinotorapwa pachena. Chero zvazvo vanobva kunze kweZambia vachibhadhariswa miripo kuti vakwanise kurapwa, mari dzavanobhadhariswa dzinonzi hadzizoenzani nedziri kubhadhariswa muzvipatara zvemuHarare. Mutauriri webazi reutano kuZambia amai Pauline Mbangweta vanoti vachambotanga vapira nyaya iyi kumunyori mukuru webazi reutano pavabvunzwa kuti varapwi vangani vano vakuno vachienda kunorapwa ikoko. Ongororo yakaitwa nesangano reCancer Registry mugore ra2021 inoratidza kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nemagomarara huri kukura chaizvo, uye sezvo yave kubatawo vana vadiki vari pasi pemakore 14. Gwaro regore iroro rinoratidza kuti gomarara repamuromo wechibereko, gomarara repazamo nerepasikarudzi kuvanhurume ndiwo magomarara akabatwa vanhu zviuru zvinomwe nemazana masere ane makumi mana nemumwe chete kana kuti 7,841. Zimbabwe inonzi ine mishina mina chete inorapa gomarara, mitatu iri pachipatara cheparire nyatwa nemumwe chete pachipatara chemkiro kubulawayo, asi inonzi yave nenguva isingashande. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine ropa fadzo mapimidze.
Iye zvinotokupai chikamu chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Mutungamiri weAmerica uye vari mutungamiri webato remadhemocrats vaJoe Biden vari panguva yakaoma svondo rino pekuti vabude nepavamire panyaya yekuti vekwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna mbudzi wegore rino here kana kuti kwete. Izvi zviri kuuya mushure mekushoropodzwa kwavo nevamwe pamusoro pemafambisiro avanonzi vakaita gakava ravakaita kupera kwemwedzi wapera nevachamirira bato remaRepublicans musarudzo vaDonald Trump. Gakava iri rakaitwa panhepfenyuro yeCNN. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vatimu Muringai avanoti avaoni vaBiden vachibuda makwiko aya, kunyange hazvo zviri kunzi nevamwe vakwegura vachiti makore avo nemakore avaTrump akada kungoenzana.
Inini kuona kwangu nyaya iripo ndeyekuti maDemocrats anenge akanonokawo, nokuti nyaya iyi taiziva kuti vaBiden vanenge vachikurei kubvira last year, ndonge vanga neplan yekuti vavaise pavari kuda kuti vaende. Kuti vachibuda nenguva ino ikwasara 5 months zvinenge zvine njodzi, nokuti munhu achapinda ipapo kuchamboita kukwikwidzana nekudhonzerana nekunetsana imo maDemocratic Party macho. Asi ini kuona kwangu ndekwekuti akaita debate pai na June, patinozosvika September 10 ndopane imwe debate reach 2. Inini kuona kwangu dai vavasiya varivo maDemocrats ese orala behind their candidate, nokuti tinoona kuti kudivi remaRepublican maRepublican vari kumira na Trump, nyangwe zvaita sei aitwitwa 34 convictions akaita humbava hunhu hwakaoneka hune humbowo, but vari kuti tiri kumira nemunhu wedu. Ende iye haana kunyanya siyana naBiden pamakore, ndofunga vasiyana ne 3 years. Saka injodzi yavari kuda kuita maDemocrats kuda kubvisa bhiza rinenge rapakati pemutambo.
Munoona kunge vachazokwanisa kusunga dzisimbe here vakaramba vari mumakwikwi aya panozosvika debate ravo rechipiri?
Inini kuona kwangu next day pavakabva kudebate riyariya vanga vane energy yakandishamisawo kuti yanga iri kupi zuva ravanga vatadza kutaura. Saka indiri kuona kunge vaona ezvinezvi, nokuti kana uchitora position yaunenge uri lightly ukazoona vanhu vaakupenga, I think zvinokuchangamudza nekukumudza. Saka ezvinezvi ndiri kuona vari kukampena vari kuita zvakawanda wanda vachida kuratidza vanhu kuti simba richiripo. Saka September 10 ndofunga vanenge vachiri naro kana vasina kubviswa nebato ravo.
Tinoona vaTrump vari kuramba vachikushidzira kuti aiwa vaBiden ngavaenderere mberi. Sei vari kudaro?
Nokuti vari kuziva kuti mapollings kuratidzira kuri kuitwa nevanhu kana vachibvunzwa mubvunzo vari kuratidza kuti vanenge vachitungamira vaBiden by 6 points pari zvino. But tinoziva isusu kuti mapolls hareve chinhu, nokuti takamboona pana mai Hillary Clinton, zvainzi mai Hillary Clinton vachawina by close to 60%, asi zvatakazoona angari mashura. Saka vaTrump vari kuhopa kuti vaBiden ndivo vavangakwanise kukunda, nokuti vakaisirwa munhu mutsva kunenge kuva nemangange panyaya iyo.
Vanga vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vatimu Muringai vachitaura naMarvelous Muhlanganya wewe Studio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Muri yeZimbabwe ndine confidential information yekuti every Zimbabwean must know, whether you are in Zimbabwe, South Africa, Botswana, Zambia kana kuNamibia, nevanhu vese vari kuenda kudemonstration yekuLusaka. Information yasvika ndeyekuti tatiri kumashure musi weSaturday inei maMwezirai, today is Monday, ZANU PF yakatotumira military ndikunzwa kumameetings esadak that is ano pf yakatotumira military kuma meeting esadak saka matumira avari kuita vanhu vakasumuka musi esadak kubva kuzimbabwe vemilitary vamuno musouth africa kuti vagare pasi naramaposa vobva vabva ipapo vobva vamhanya kuafrican union saka ndiri kuti mhuri yezimbabwe ndatirambe takatsika kuzambia ngakuendwe chop chop chimbi chimbi so military iri kuda kutsvaga wokukanda wokuisa ipapo kana munangagwa achinga abviswa military yezimbabwe iri kuda kuita utsotsi wokutsvaga munhu wavo wavanoda kuisa saka mhuri yezimbabwe garai makachenjerera ipapo hatisi kuda munhu anobva kumilitary we don't want ZANU PF kuti vatishandisire system yekunigeria yemilitary style hatisi kuida
pamusoro weruzhinji rwezimbabwe rwakatekeshera pasi rose
ndini koma john
vakuru vedu avo vamunangagwa vaed mashoko avava kutaura mazuva ano vakurashika vakuresva vangoti chero zvabuda mumuromo wavo ungofunga kungotaura izvozvo matauriro avakaita mazuva apera ekuti zigi richange rave iro roga ravanenge vakubvumira kuti rishande muzimbabwe kusingasasenzi yes dhora vari kutamba ngavambotanga vafunga futi ukasvika uri chero kwaunenge wasvika uchipinda pabhodha rezimbabwe ngatingoti pabite bridge apo unoona mota dzese dzakazara nezvinhu zviri kuimpotwa tichisevenzisa maranzi mayusa mapula nekuti ndiwo anobvuma kusevenzeswa kune dzimwe nyika saka ivo mukuru kana vangomuka ungoti votomu vongovhotomoka kuti zigirangu aiwa kana rave nesimba zigi iroro ticharioona raakusevenza kune dzimwe nyika tozova kuti rave paindernational market rozotanga kusevenza zvinhu zvava kutaura vakuru ava ndizvo zviya zvavataura navamugabe mazuva aya vozopedzisira vazvikokera masanctions munhu ozofa akutisiyira munhamo mupfumvu inenge isingaiti saka tifaniri kuvabvumira kuti varamba vachitaura zvavanoita izvozvo
Studio 7 Studio 7 mbotiudzira vamunangagwavo vamunangagwavo vasatasoti kuvavhotera kwatinoita tiri kuda zvakawanda tinongoda kuti vachengetewe vativhurire mikano avasingakwanisi ngavabve ini ndini Maxwell Gumbo kubva Mberengwa
Makasei anamukoma jonga ipapapa Makasei pa Studio 7 aiwa tinobonga nekuti panhau dzechokwadi ambai makadaro tinoti kuvana vezimbabwe ngatibudei tizame kuratidzira zvine simba pamusoro penyika yedu takashinga tisatya hakuna nyama inowira mukanwa meshumba yakavata teni wenyu chifi mutambara
Studio 7 makadii washamarari wedu westudio 7 ndoda kungotaurawo zvangu pamusoro pezviri kuitwa nezanu pf ZANU PF zvairi kuita zvekusunga vanhu zvichishandisa mapurisa zvichisunga vanhu vasina mhosva vachiisa mumajeri hazvina kunaka kuchikora kodzero dzavanhu utungamiri hwezanu pf nevanhu vanosapota zanu pf iri kuratidza kuti havana chavanoziva nezvepolitics nekuti dai utungamiri hwezanu pf uchiziva politics uchiziva kutungamira nyika uyu munhu anonzi munangagwa vedai vatomubvisa izvozvi wotsvaga mumwe kuzanu pf ikoko anotungamira nyika zvakanaka asingatyore kodzero dzevanhu vasingambunyiki dzevanhu pane zviri kuitwa izvi zvinonyadzisa ZANU PF yaakunyadzisa zimbabwe yatova chiseko ukaenda kune dzimwe nyika ukatotaura kuti ndiri muzimbabwe haunonga kuti uri kutonyadzisira chaiko vana ramaposa vavo vanovatsigirana nafike mbarura ngavaone sarudzo dzavakaitapo dzavakaita sarudzo dzakanaka dzakachena muno vanoita sarudzo dzekuba hazvina kunaka
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 pm nhasi apo tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa kubritain uye zvazvinoreva kuvana vezimbabwe pamwe nehurumende yezimbabwe tichitarisa ukama hwenyika mbiri idzi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare hurumende inombotora matomo ekutungamirira kufambiswa kwemabasa mukanzuro yeHarare pamberi pemusangano mukuru wesadec uri kutariswa kuitwa muzimbabwe mwedzi unouya muzinda weAmerica muZimbabwe unobatana nesangano rezvemitambo reJubilika Dance Trust muchirongwa chekudzidzisa vaimbi wemusambo wehip hop muZimbabwe nezvemagariro evanhu akanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndokusiya mina Taboka Ncube.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 8 Ntulikazi 2024 nguTaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamansipala weHarare ezithiyeneyo zifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu oweSADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo.
Sisebenzisa i-hip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba esingawuthi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe simanyana labenhlanganiso yokulibazisa uzulu ngomculo lemigido eJubilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abacili bengoma somdumo we-hip hop eZimbabwe.
Abaningi ngathi ngisbehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebhenki, sokuzaba nzimela kakhulu.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bavalelwa phandle kokusebenzisa umakhalekhukhwini, ikakhulu labo abangela maphepha aqondileyo awokusebenza lokuhlala kwele Botswana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukhulumende ubikwa esethethe umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamansipala weHarare ezithiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu oweSADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo. Ukhulumende uphinde walaya abanikazi bezakhiwo eseduzane lemigwaqo kuleli dolobho ukuthi kusiyafika mhla ka 31 kulinyanga babe sebelungise kumbe ukulolonga izakhiwo zabo zakhangeleka. Umhlangano wesathi kuzaqhutshwa kusukisela mhla ka 14 ngoNcwabakazi usiyaqhutshwa mhla ka 18 ngenyanga efanayo, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azathatha khona isikhundla sokuba umgcini sihlalo weSADC. Umnangagwa usanda kukhetha ikomishini yokucubungula ukusebenza kwamansipala weHarare ukusukela ngomnyaka ka-2017 ngoba uhulumende ecabangela ukuthi ikhansili le iphatheka kumisebenzi yenkohlakalo. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ukuvumile ukuthi zikhona inhlelo zikamansipala wakhe eseziphethwe nguhulumende esithi lokho kuvamile nxa kule mihlangano emikhulu efana loweSADC lo. Abesigodlo someli weMelika eZimbabwe bamanyanela benhlanganiso yokulibazisa uzulu ngomculo lemigido eJubilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abaculi bengoma zomdumo owehip hop baseZimbabwe. Indlela zokusebenzisa lomculo ukumelana lengxabano, ukufuthelana kanye lokuthi abakulomsebenzi bathole inzuzo bephakathi komsebenzi lo bewuthatha njengebhizimusi. Abangene emhlanganweni wemfundo lo obizwa ngokuthi Next Level ozaqhutshwa ngamaviki amabili eHarare bemukele ngenjabulo lolu hlelo lwesithi bayalijabulela leli thuba lokuzilolonga lokucijisa umsebenzi wabo ekuculeni i-hip hop. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Osebenza esigodlweni someli weMelika eZimbabwe, umnumzana Butholezwe Nyathi,
uchasise kabanzi ngalolu hlelo olusungulwe namuhla eZimbabwe College of Music eHarare.
Okubalulekileyo ngohlelo lolu ukuthi sisebenzisa ihip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba singakuthi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution. Besokusiba njalo lenye injongo nhloko yokuthi sixoxe ngokuthi kathi ontanga bangaphila njani ngomculo we-hip hop.
Kulabaculi abazingcitshi abane abavele kwele Melika ukuzofundisana lalabo abasachathukayo kwezokucula ingoma zinye abaseZimbabwe, ikakhulu abasakhulayo. Omunye wabane laba, yena oyingcitshi ekugideni ingoma zomdumo we-hip hop, uLady Beast, ukhuthaze abesifazana ikakhulu abasakhulayo ukuthi labo bengene kulo mdumo ngoba kungabanceda ngendlela ezehlukeneyo.
If you consider yourself to be an artist or a dancer.
Abanye bayayangeka ukugida, kodwa lokhu yikuhlalela isipho sakho. Ukugida kunceda ekuthini awucabangi okuningi-ningi, njalo kuphathisa imizimba yethu ukuthi iqine. Ngikhuthaza omama namankazana ukuthi bengesabeli khatshana.
Osakhulayo wakobulawayo ocula i-hip hop owaziwa ngokuthi nguPrince naye uphatheka emhlanganweni wemfundiso owe next level. Yena ke uthi uhambo lusaselude ukuze abazali lezigaba bamukele umculo awuthanda kangaka.
Mina I'll tell a personal story. Umasalu wayelalela ingoma zami. Ah no, you know when you told me that you make hip hop, ngangi worried. But when I heard ingoma zakho, I heard that you don't do it like the rest of the people. So she actually gave me advice. Wathi mntanami ungayenza ama drugs.
Omunye njalo odabuka kobulawayo okumsebenzi wemigido etshiyeneyo uVanessa Nyoni, naye okade ekhona namhlanje, uthi uyalithakazelela leli thuba abalitholisiweyo ukulolonga amathalenta abo.
Iprogram leyi iyasinceda kakhulu because iyasihlanganisa nama artists. I am hoping that I do projects with them, so I ngiyabonga sibili project leyi iyasinceda kakhulu. I-art iyasikhipha ezintweni eziningi ezimbi, for example doing drugs, alcohol abuse. Iyanceda nami uku-inspire abanye, like a younger generation from me.
Kodwa abaningi abangathakazeleli ingoma ze-hip hop besithi zikhuthaza ingxabano njalo zilenhlamba lokuncindezela abesifazana lamantombazana. Kodwa okhokhela inhlanganiso yeJubilee Gardens Trust uMnumzana Plot Marco uyakulandula lokhu esithi kuningi okuncomekayo okutholakala emculweni we-hip hop okugoqela inzuzo eziphilisayo kanye lokulondolozweni kwelungelo loluntu. Amazwi kaMarco agcizelelwe ngumculi olodumo uMnumzana Albert Nyathi othi abaculi abaletalenta lokucula umdumo we-hip hop bengalaleli ababadonsela emuva.
Ngoba i-art is about also i-market. So all enhlamba vele is going to get a different market from the others. Kanti kulezi izingoma vele zingahlali kuradio ngoba ziyabe zinabo nhlambanhlamba. Baziyabe zidlala ema-club. Abantu bayarekholisa khonokho ema-club. It's okay ngoba ile audience yayo.
Ingcweti ezine zomdumo we-hip hop ezivele kwele Melika ezikhokhela umhlangano wemfundiso lo ngabathi uLady Beast, uD1, uNick Neutrons kanye loCartridge Rao. Limfundiso ibikwa igoqela konke okuphathelane lomculo owe-hip hop kanye lokuthi abaculi abalesipho sokucula lokugida bangaziphilisa njani kulumsebenzi. Mhla ka-19 walinyanga kuzaqhutshwa umdlalo wokuphetha umhlangano wemfundiso owe-next level eHarare, lapho abaphatheka kulolu hlelo lwamaviki amabili bazaba lomdlalo wokucula lokugida betshengise ubungcitshi babo phezu kwalokho abakufundisiweyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kweBotswana bazithole sebevalelwe phandle kokusebenzisa umakhalekhukhwini, ikakhulu labo abangela amaphepha aqondileyo awokusebenza lokuhlala kweBotswana. Lokhu kulandela ukwethula komthetho wokuthi bonke abasebenzisa umakhalekhukhwini kumele babhalise ama-SIM cards abo ngokusemthethweni i-Know Your Customer besebenzisa incwadi eziqondileyo ezifana lamaphepha awokuhlala noma owokusebenza kweBotswana. Intalo lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweBotswana.
Iningi labadabuka eZimbabwe kakhulu abangela mvumo yokusebenza lokuhlala kwele Botswana baphakathi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abaqonyelwe ukusebenzisa umakhalekhukhwini kwele Botswana ngoba bengabhalisanga ngesikhathi kufika usuku lokugcina lukamhlaka 30 Nhlangula. Ikhomishini ebona ngeziqondiso zomthetho okusetshenziswa kumakhalekhukhwini eBotswana Communication Regulatory Authority kumbe iBOCRA yayethule isiqondiso sokuthi abantu bonke babhalise inombolo zabo zikamakhala ekhukhwini okusemthethweni. Kodwa baningi abantu abaficwe ilelo langa belokhu bengakabhalisi kakhulu eZimbabwe abanala maphepha okuhlala umbe ukusebenza kwele Botswana okusho ukuthi bahle baqonyelwa ukusebenzisa umakhalekhukhwini. Abanye njalo bagcina imali zabo kumabhanga ngaphansi kwamankampani abomakhalekhukhwini i-mobile money, ngakho abasenelisi lokufinyelela lezi zimali. Umnumzana Cosmos Sibanda odabuka kwele Zimbabwe uthi noma kubuhlungu okwehlela abanye bakhe uthi kodwa umthetho ngumthetho kumele ulandelwe.
Yona izima indaba ye-KYC kodwa kona ngendlela kule singakwenza umthetho ngumthetho nje kumele siwulandele. Ngokuzibeka kwabe kukhona ukuzama ukuqondisa nasizazama izindlela esingaphila ngazo ngoba kakushale nje.
Ikhomishini yeBOCRA ithi ubani lobani ofuna ukusebenzisa umakhalekhukhwini kumele abhalise lezi nombolo okusemthethweni. AbeBotswana kumele basebenzise isithupha kukanti abokuza kumele babe lencwadi yepassport kumbe amaphepha okuhlala kumbe lokusebenza eBotswana. Umnumzana Ntokozo Thebe omunye njalo odabuka eZimbabwe yena uthi ilizwe lelizwe lemthetho yalo kodwa kuzaba lokulahleka kwebhizimusi eneyi.
Imithetho ngezindawo ngezindawo kwenzakala ngendlela abafuna ngakhona kodwa in the standard of communication nambona ingani layo iBOCRA ngokwayo kahle kahle ngingagunguluzi kumbe ngingagundi iguma izalahlekelwa yibhizinesi.
UThebe uthi njalo imithetho le noma nje iqondile ilakho ukubona abantu bekhetha ukugcina imali ezindlini.
Abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebhenki sokuzabanzimela kakhulu ngoba imali yokubana beyigcine mbona ingani uhulumende ngokwakhe yemiqobo lwakhe kuzamele ukuthi izinto ezifana lele zazigcinisise ngoba imali yakhe it will not be in a speculation ngoba abantu sebezayigcina ezindlini.
Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHabroni utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Asila maphepha akwanileyo iningi lethu, so uthola ukuthi ukurejista ngale kuyahlupha nxa kungela maphepha akwanileyo. So abaningi vele bavalelwe ama-SIM card asaspendiwe. Orange Man nje bahamba nomnye umfowethu lapho omunye la isibili hayi imali yonke bayivalele phakathi imali isibili ngantide xaxa sibili imali eningi.
IBOCRA iqume abantu abedlula ingxenye yesigidi i-600,000 uguqela ezalwane zaseBotswana ebezikade zingabhalisanga inombolo zakumakhalekhukhwini okusemthethweni kufika umhlaka 30 wenyanga edluleyo. Kodwa abalamaphepha aqondileyo bangayabhalisa ukuze bathole ukusebenzisa njalo kwenombolo zabomakhalekhukhwini. IBOCRA ithi uhlelo olwenoyo customer indlela yokuthi uhlale kulo mzi ukuthi kwaziwe ukuthi ngubani osebenzisa inombolo ethile kamakhala ekhukhwini funa kube lokudalwa kwecala kusetshenziswa leyo nombolo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Odokotela bakhuthaza abazali abalabantwana ababulawa ngumkhuhlane we-hernia lozulu nje ejikelele ukuba bayedinga usizo ezibhedlela ngoba umkhuhlane lo uyelapheka. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abezempilakahle bathi kulabantwana abaningi eZimbabwe abahlaselwa ngumkhuhlane lo wona oziveza ngendlela ezichiyeneyo ezigoqela ukuvuleka kwenkaba lokuphumela ngaphandle kwezitho zangaphakathi ezifana lamathumbu. Imikhakha yalomkhuhlane emibili evame kakhulu kuleli i-inguinal hernia le-umbilical hernia, yona elatshwa ngokuhlinza isigulane isejari kulungisiswe lapho okuyabe wonakale khona. kodwa umuntu engaphuzela ukuhanjiswa kubodokotela ulakho ukufa. Nanga udokotela wethu Ndebele.
Yena yayenzakala endaweni ezijineyo, yakwanisa ukuyenzakala esibhonweni, kwanisa ukuyenzakala enxulwini kumbeni phakathi laphakathi kwesisu kusehla kusiya phansi. So ihenia kuyikuphumela phandle isikhathi esiningi kuyabe kungamathumbu endaweni lapho angafanelanga abe khona. So kusiya ngokuthi kuphume kwabanjani. Nxa ephume buyela ikakhulu enkabeni akusonto emangalisayo. Umntwana nasamncane siyamelela athi angakhula xa kulokuya kungavalekanga kube sokufana.
Loba nje isifo lesi sivame kakhulu ebantwaneni, silakho njalo ukuhlasela abantu abadala. Uqhubeke echasisa uDokotela Ndebele.
Ungakhonzelwa ukuthi umuntu azale lakho kumbe inxa umuntu ephakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo kwenelisithi kube lehenia. Especially ebantwini abakhulu kuyabe kuphakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo nxa kungayisiwe leyani ukuthi umuntu wazala layo. So yelatshwa ngokuthi isikhala sakhona sivalwe operation.
Unkosikazi Sinothile Nkiwane uthi ulendodana eyelatshwa lomkhuhlane.
Sihambe impilo wahlinzwa usedlala kuhle labanye. Ngoba ngesikhathi evuvukile enkabeni wayekhala kokuphela kungasaphileki. Ngikhuthaza omama ukuba bedinge usizo sasemasinyane baye esibhedlela hatshi ukuhlalela umkhuhlane.
Omunye oke waba lehenia kodwa welatshwa wasilwa ngumnumzana Nkululeko Mguni.
Ngo-2019 ngahamba ku-operation eyi-right inguna lehenia. So ungathi ngivuka ekuseni ngisiyachitha amanzi ngabona ngilebhundu ngaphansi kwesisu. Ibhundu lakhona lingekho buhlungu but kwakuyinto eyayingajayeleki. Vele ngase ngahamba ekliniki. Ekliniki basebengirefe empilo. Empilo ngale basebengitshela ukuthi i-right inguna lehenia ngase ngibhukha for i-operation. Basebengichasela ukuthi umhlobo wehenia lo engangilawo amathumbu ayabe ephumile. Isake lihlukanisa amathumbu lebladder lalidabukile, so amathumbu ayesethutshile layasebhokokile, sisebhokozile laphani aphumela ngaphandle. So yiwo ayekhanya lakhe elidumbu.
Odokotela bathi kumele abantwana bahlolwe sonke isikhathi ukuze baphanyiselwe ukwelatshwa nxa uthe watholakala lumkhuhlane. Ukwelapha isifo lesi eZimbabwe kubiza amadola aseMelika aphakathi kwamakhulu amane kusiya kwayisithupha, i-US 400 kusiya ku-US $600. Ngenxa yokudula kwenhlawulo le, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luvame ukwelapha abantu mahhala, lusebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-QZimbabwe, iZimbabwe Medical Association kanye logatsha lwe-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF. Ngimele iStudio 7 iboBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezi phathelane leMelika, inani lamalunga ebandla lamaDemocrats akhuthaza uMongameli Joe Biden weleMelika engumkhokheli njalo waleli bandla ukuthi ayehle esikhundleni sokuncintisa kukhetho lokudinga uMongameli welizwe oluzaqhutshwa ngolwezi ngoba eseluphele liyanda. Laloba kunjalo kulenye inkokheli yebandla lakhe elokhu imsekela. Lokhu kuza kulandela ingxoxo-mpikiswano ayenze lozancintisa kulolu khetho emele ibandla eliphikisayo elama-Republicans umnumzana Donald Trump. Singabona uBiden evuma ukudedela komunye na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kweleMelika.
Eqinisweni uBiden nguye ozizwayo umzimba wakhe ukuthi umi kanjani. Ye, siyazi ukuthi bakhona bathi kudebate leyana esayibonayo kazanga aperforme kahle. Kodwa ungananzelela lakho bakhuluma bekhetha ngoba awusikho ukuthi idebate yonke ngokubona kwami wahluleka. Mina ngibona ukuthi kwaba nephutha elincane engeke uze ukuthi idebate yonke was a failure. So yes, ngiyazi ukuthi ama democrats amaningi a complain nayo ngathola ukuthi nabantu abana abaya ku re-election ngo November, and I think ukuthi I concern yabo siyayizwisisa, of course, akusho ukuthi sithi abakhulumayo nonsense, kodwa okusalayo ukuthi uBiden nguyinkokheli ye Democratic Party, and right now nguye inominee. The buyers ama primaries and wawina uBiden.
Kodwa dabalolu alusoze luphazamise na umkhankaso wakhe.
Well, umkhankaso wakhe uhamba kahle ngoba nami siyambona uyawenza amarali, uyakhona, uyakwanisa ukuthi akhulume clearly, uyenza ama-interview the media. So wenza konke okufanele akwenze ukuthi umkhankaso wakhe ukuhambe kahle. Ishile age mina ngoba angiboni umahluko omkhulu phakathi kwakhe lo Trump infekti lashiyana ngeminyaka emine nje kuphela. So as long as uBiden yena umzimba wakhe ewona uvuma, and njalo lathi sibona ukuthi uyaperforma, asingeke siye ngalokhu okwenzakala ku-debate bese sithi yikho okuyi-measure of isimo sakhe.
Singabona na udaba lolu olokuthi asuswe laphana kwabancintisayo lusiba ludaba olwamukelwa ngabaningi na olungenza ukuthi agcine esesunduzwa ngabaningi sibili?
Kumele also sinanzelele ukuthi abantu abaningi abathi uBiden makasephe down, ungathola ukuthi labo ngabantu abanama-agenda esayidini abawaphushayo. Okubalulekileyo yukuthi ma ufika uNovemba ngesikhathi sokhetho, i-America kumele i-decide whether ifuna i-democracy iqhubekele phambili ngokuvotela uBiden, noma bafuna ukuthi i-dictatorship ingene e-America ngokuvotela uTrump. So at the end of the day, mina ngithi abantu yibona abazothatha ukuthi bafuna i-America enjani. Hhayi okokuthi hhayi uBiden asimvoteli ngoba usegugile, that mina ngibona lokhu kuyi-relevant. It has nothing to do with what is happening elizweni la.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika esilandela ezombusazwe. Ubesecingweni leStudio 7 eseVirginia khona lapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp.
Litshona njani baba Dube, litshona njani? Hayi, mina ngiyaphila ngongwenya lo elikhuluma layo. Ngikhuluma manje ngiseGaborone. Ngokuzalwa ngizalwa elubimbi, ngokuyakha ngiyakhele eChibila ngosobhuku uTylos phansi kwenduna uSinamagonde. Ngisamangwene okhulumayo, hayi abaningi bayamazi eChibila laphana. Kule ndawo leyo wabudube esithesa engayizwa lapha eyomfundisi lo othiwa ngowechopchop, lo owechopchop, hhayi umfundisi lo into ayenzayo ingathi ayikho right babudube. Iqiniso lihle vele abamaziyo, uma ungabuza imbali yakhe from eDongamuzi laphana, Dongamuzi Lubimbi siyadindi ngale, hhayi vele kukhanya ngathi intanga ezincane laba o-small penty uyabathanda kakhulu, ubathanda kakhulu. So ugcina sethethisisa amabandla, yabona, ugcina sethukisa amabandla ke. Akufanelanga abafundisi benze ngaleyo ndlela. Ma kuthiwa ungumfundisi ufanele eziphathe ngobufundisi bakhe. Siyabonga-ke engingakhohlwa-ke ukubingelela imuli yami unkosikazi wami engimthandayo unamangwe laphana umama kamaPrince. Ngiyabonga mama, inkosi ibe lawe lapho khona, lami hhayi ingigcinile lapho. Siza kuya sihlangane nje emalangeni khonapha emaduzane. Yey umqando kuphele kutswana bakithi, asimqando lowo maKristu amahle.
Sanibonani, sanibonani linje shoko. Ya siyayizindaba yamasosha lawa awezano lama president akhona lawa afuna ukusifaka ezikhundleni. Thina sisafuna ukwazi lokhu okwamasosha afuna ukupresident, nalokho ukuthi upresident uyashiya kashiye. Asafuna ukwazi, thina sifuna ibandla lonke leli elibusisayo lona lelo elezano liphume, asisalifuni. Noma ungaphuma upresident obusayo kwangena omunye, as long as aseyibandla lela alukho utshentshe uzoba khona. Sikhathele ngaleli bandla elibusayo. Indaba yokuthi khona manje amasosha akhona abulala abantu, amaphoyisa abopha abantu, ahlaba abantu ngento erobha. ngoba kulona lelo ibandla elibusayo. Bawubuza le abanye bathi hayi thina yindaba zamapolisa, hey thina siright. Akuna mthetho, abantu bahlukumezeke elizweni, akuna progress ngelizwe. So cela ukuthi ibandla leli elibusayo yile singasalifuniyo, hayi ukuthi upresident ibandla elibusayo asalifuni, ngeke sesilivotele futhi nxa ukuthi kusokufika isikhathi samavota, akuna mntu ezomvotela, asilifuni. Sifuna ibandla elisha elizobusayo elizwe leli lithuthuke.
Basakazi bakastudio 7 linjani, hayi thina siyaphila. Siyalithanda kakhulu lina lesisakazela emsakazo yenu. Hayi lamenza umbonanyana nje omncane la. Hei, thina lati lapha sithole nzima esikolo seMadugonye la. Angazi ukuthi mbezi asisuse seZimbabwe kumbe uhulumente, silomunye uhulumente ongayisiyo waseZimbabwe angikwazi. Ngoba hayi sithole nzima, siqotha abantwana every day. Angikwazi kungabe education kwela bathi uright yini. Isicela lati lisinike ama-phone number yabantu be-education, sike sixoxe labo ngendaba yesikolo seMadugonye. Ngiyacela mpela, siyabonga.
Studio 7, kinjani? Hayi thina siyaphila ngapha enkayi. Ya thina silohlupho lapha, sake sezwa ukuthi uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa ezikolo ngenxa yama-school fees. Thina esikolo sethu lapha abantwana baxotshwa every day, baxotshwa abantwana abafundi. Sebeze bekwazi abantwana ukuthi ngemande lange-Tuesday kumele balove esikolo ngoba bayaxotshwa esikolo. Kufuneka imali ezingazwisisekiyo, yethu masitule imota. Sabe ufuna imali ayeuthele i-fuel yakhe. Nxa engasela fuel uyaxotsha abantwana esikolo, bayabuya lamadola-dola. Kwesinye isikhathi kuthiwe ngamadola amanzi, kwesinye isikhathi kuthiwe ngamadola amagetsi. Hayi, izinto ezinye eziningi-ningi nje ezingazwisisekiyo ukuthi izimali zangikhona ngezifuneka ngezokwenzana. Hayi, thina esikolo sethu ngapha enkaya esinqwangombe, hayi sithwele nzima bantu. Studio 7 sicela kungenele, abantwana abafundi bayaxotshwa abantwana esinqwangombe lapha. Sesizinto yangikhona singakwazi ukuthi siyenze njani singabazali. Uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa, kodwa kwesethu isikolo hayi, umthetho lowo kawusebenzi. Sicela lisincedise bakithi.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lilakho ukusithumelela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Kudaba lokuzilibazisa namhlanje sihamba lomculi werumba uAndile Dube eleqembu lakhe ele Zwanolo Express Band linsizwa idabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa loNtungameli Nkomo oweStudio 7.
Nabalaleli nabalandeli kanye neZimbabwe nje yonke jikelele, ngizolethulela umculo wami bantu bakithi ongakakayindawo. Emculweni ngiqale ngonyaka ophelileyo ngazorekhoda i-single track enesihloko esithi isigwili. Ngithanda ukubonga kakhulu indoda engi-Honestly Mathonsi, indoda engisuse phansi yazongishiya lapha engikhona khona. Njengamanje sisendleleni zokuthi sihlele i-albhamu entsha. Uma ngabe iNkosi ivuma, ngiyalithembisa izobe ivutha amalangabi. Ya.
Sibonge uNtungameli Nkomo laphana, lolu daba silidlale ngomgqibelo kodwa saluphinda ngenxa yokujatshelelwa ngabanenyi. Lingakhohlwa ulive talk oluhlelo olulandelayo sixoxa ngobudlelwano vele Zimbabwe leBrithani lapho kulandela ukukhethwa kukamhulumende omutsha owebandla leLabour Party. Singakehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipala weHarare ezitshiyeneyo ezifana nokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu weStudic Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube ngesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.